Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 21, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura kuti vana vaende kuchikoro. Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura mabhizimusi. Asi tadzidza kuti tinofanira kuita inonzi social distancing, saka tinofanira kuramba tichiita. Tadzidza kuti tinofanira kupfeka mamaski edu.
Zimbabwe neSouth Africa dzovhura mamwe mabhizimusi mushure mekukurudzira kuti vanhu vambogara mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Kuti tiwane kugarisana zvakanaka, kuti tiwane rugare muZimbabwe, vanhu vanofanira kutaudzana. Nyaya dzekuti kune vamwe vanonzi mazanu PF, vamwe vachinzi maMDC, ndopane nyaya dzedu papo. Munhu muZimbabwe nemuZimbabwe.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose. Varayiridzi vakawanda venhabvu vanoti vakagadzirira kutanga kwemwaka mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. South Africa inova nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19. Nhasi yanyevenutsa urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kurwisa COVID-19 ichienda palevel 1. Vanhu vave kubvumidzwa kuungana vakawanda asi vari zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muSouth Africa vadarika zviuru mazana matanhatu ane makumi matanhatu nechimwe, kana kuti 661,000. Zimbabwe iri kunyevenutsawo urongwa uhu ichiti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kuderera. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu angafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, zvichireva kuti mukati memazuva manomwe kwafa munhu mumwe chete uyo akashaya nemugovera kuBulawayo. Izvi zvave kureva kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 225. Nezuro vanhu gumi nemumwe vakabatwa vaine chirwere ichi munyika yose, uye vose havana nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nevatatu, kana kuti 7683. Asi vamwe vanhu gumi vakapora nezuro, zvichireva kuti vapora vose vave zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevana, kana kuti 5924. Vanhu vari kurwara vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi matatu nevana, kana kuti 1534. Mukuzeya nezvenyaya yekunyevenutswa kwekufamba kwevanhu, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka.
Nhau yeCOVID payakatanga takanga tisingazive zvakawanda, saka panga paine kumwe kupanika kwataita, kumhanya tichiita zvimwe zvinhu zvanga zvisina ruzivo, nokuti changa chiri chirwere chitsva. Zvino manje chirwere ichi tagara nacho tatone more than 6 months tiri muCOVID. Zvaakureva kuti taona kuti kuvharira vanhu zvinokanganisa mabhizimusi, ikonomi inodonha. Taona kuti vana vasingaende kuchikoro, vana vaakutotanga kutorwara nechirwere chepfungwa, vana havachakwanisa kurara, vana vaakuita mapanic, vana vari kuita depression, vana vari kuwana zvakawanda zvakutovhiringidza chikoro chavo, vana takutovauraya upenyu hwavo mangwana.
Saka poitwa sei apa, Dr. Chireka?
Chinhu chakanaka kuti titange kuvhura kuti vana vaende kuchikoro. chinhu chakanaka kuti tange kuvhura mabhizimusi asi tadzidza kuti tinofanira kuita inonzi social distancing saka tinofanira kuramba tichiita tadzidza kuti tinofanira kupfeka mamaski edu tinofanira kunge tichia maska tadzidza kuti tinofanira kugeza maoko edu zvese utsanana uyu tinofanira kunge tichiuita asi chandiri kuona chiri kunetsa ndechekuti vanhu taakuita chijairira nechirwere ichi
zvino poitwa sei ipapo
tinofanira kusavarairwa tinofanira kuti tirambe takarinda takarinda tichitarisa kuti chirwere chiri kufamba sei mabhizinesi ngaavhurwe vana ngaavhure chikoro asi ngatirambe tichitesta ngatirambe tichipreventa ngatirambe tichipfeka mamaski edu ndo zvandinokwanisa kutaura kune vanhu kuti aiwa tatone mamwe mafambiro atakutoita tatone mamwe magariro atakutoita takunofanira kutogarisana necovid iyi
munorevei kana muchiti taakufanira kugarisana necovid
kugarisana necovid iyi kuti kukwanisa kuinzwisisa kuti inopararira sei torega kuvarairwa zvekuti tiite mapuresha tichipinda mumabhazi tichizadza mabhazi ngazvipere izvozvo nokuti tinotapurirana chirwere ichi tinofanira kunge tichiexercisa social distance yedu tinofanira kunge tichipfeka mamaski edu izvo ndaona vanhu vese varegera kupfeka mamaski zvinova zvinhu zvakashata ngatiregei kuvarairwa tinozochema tinozodemba mangwana
avanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Brighton Chireka vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matatu nematatu ane mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nechimwe nemumwe kana kuti 33,951. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete kana kuti 1 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matatu neimwe kana kuti 31 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vave kusvika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nechimwe kana kuti 961,000. Vapora vave kuda kusvika mamiriyoni makumi maviri neimwe kana kuti 21 million. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira runyararo pasi rose kana kuti International Day of Peace. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa21 Gunyana gore roga roga paine kurudziro yekusimbaradza runyararo. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza runyararo vanhu vakabatana. Pazuva ranhasi panokurudzirwa kuti vanhu vose vari kurwisana vambomira. Masangano akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights atumira mashoko kuvatori venhau achiti muZimbabwe zvichiri kunetsa kuunza runyararo nekuti vanhu vachiri kumbonyikidzwa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakurudzirawo hurumende kuti ibvise mauto mapazi ehurumende. Asi hurumende inoti munyika mune runyararo vanopikisa ndo vari kutokonzera kusagadzikana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, imwe nhengo yeNational Transitional Justice Working Group rinova sangano rakazvimiririra rinokurudzira runyararo, Reverend Ray Motsi vati zuva ranhasi riri kupemberwa munyika musina runyararo.
Kuti tiwane kugarisana zvakanaka, kuti tiwane rugare muZimbabwe, vanhu vanofanira kutaudzana. Nyaya dzokuti kune vamwe vanonzi maZanu PF, vamwe vachinzi maMDC, ndopane nyaya dzedu papo. Munhu muZimbabwe nemuZimbabwe haadhifaniwe nepolitical party yaanoteerera kana kuti yaakarejista. Dai tikaonana ndokubatana sevanhu nekukudzawo munhu kuti munhu hazvina basa kuti akaita seuye zvindiani anotaura chirudzii. Ndopane nyaya dzedu ipapo pachinonzi polarization.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Momagaya vanotiwo zuva ranhasi harisisina chiremera. VaMagaya vati kuti nyika ite rugare zvakakosha kuti kodzero dzeveruzhinji dziremekedzwe.
Chokutanga chokuti nyaya dzema liberties kana kuti civil liberties kukodzero dzevanhu dzekuita zvavanofanira kuita vanhu vane kodzero yekubelonga kumapato avo then pane vanhu vakakanganisirwa vanofanirwa kuti nyaya yacho itonongorwe muzvokwadi atigoni kuva nerugare kana tisati tave neyatinoti muchirungu justice kana kuti enzaniso pane vanhu vakakanganisirana voregererana asi kuregererana kwacho kunouya nokuti akatadzira ngaataure kuti ndakakanganisa pakati ndinoda kuregererwa tikaita saizvozvo vanhu vanoita kuti tive nerugare
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe human rights ngo forum dr musa kika vaudza studio 7 kuti kune zvinhu zvakaitika munyika zvakarwadzisa vamwe uye zvisati zvataurwa nezvazvo zvinoita kuti kushaye rugare munyika sezvo vamwe vachigunununa
takatarisa kwatiri kubva senyika tine nguva zhinji dzakaitika kupokana nekurwisana takatarisa nguva dzakaita segukura hundi nguva dzeland reform maelection related violence akaitika munguva dzakawanda wanda pataiita sarudzo pamwe chete neatingati maextrajudicial killings atakaona mumakore apfuura pane dzimwe nguva hurumende chaiyo haina kunge ichibvuma kuti pane zvinhu zvisina kufanira zvakaitika kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu tinoona zvekare kutya kunoita vana vemuzimbabwe kutaura kana kuita zvinhu zvingangove zvisingafarirwe nehurumende handiwo mamiriro akaita runyararo kana tichiona zvinhu zvakadaro vana vemuzimbabwe vachitya zvinoragidza kuti hapana runyararo
hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vanga vari mumusangano nguva yatavafonera vakati tivanyorere mubvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo asi vachitaura nechishanu pamusangano webato ravo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati munyika muna matambudziko ose anotaurwa nevanopikisa mashoko aya ari kuuyawo panguva iyo south africa iri kuti muzimbabwe mune matambudziko uye yakagadzirira kubatsira zimbabwe semutongi gava mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vanotiwo munyika mune runyararo
zanup f zebato rinotungamira mhuri yezimbabwe nenyika yezimbabwe rinocherechedza zuva rino rakaita sanhasi rinova zuva reinternational day of peace apo tinotenderera runyararo kunyanyanyanya runyararo rwemo munyika takatarisanazve nokuti nyika yedu yezimbabwe ine vatungamiriri vanokurudzira runyararo vamunangagwa vanogara vachitaura siku nesikati kuti nyika yedu nevose vanoita zvematongerwo enyika nevakazvimirira voga nevemachechi nevanhuwo zvavo aiwa ngatiremekedzei runyararo rwemunyika rwemedu
ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave
sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations nhasi riri kuita musangano mukuru kwazvo senzira yekucherechedza makore makumi manomwe nemashanu raumbwa muna 1945 senzira yekushandura zvinhu kuburikidza nerunyararo kana kuti 75 years musangano mukuru uyu uri kuitwa pachishandiswa madande mutande sezvo gore rino pasina kuungana sezvagara zvichiitwa makore ose adarika nekuda kwechirwere checoronavhairas musangano wevatungamiri wenyika uri kutarisirwa kutanga mangwana vachishandisawo madande mutande mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kutaura nemusi wechina svondo rino vaine kurudziro yekuti sangano reUnited Nations ritore matanho ekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe uye kuti nyika dzakatemera zimbabwe zvirango izvi dzirangwe mhemberero dzekucherechedza makore makumi manomwe nemashanu idzi dziri kuitwa pasi pedingindira rinoti remangwana ratinoda United Nations yatinoda kusimbisa chisungo chedu chekushanda pamwe kana kuti the future we want, the United Nations we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador James Manzou, pamwe nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana, ava nenhare mbozha yanga ichirira asi isiri kudayirwa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanoona sangano iri sekunge riri kuita zvarakaumbirwa, kunyange hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa kuti sangano iri rifambe sezvinotarisirwa nenyika dzose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ndaichokwadi nokuti takatanga kunzwawo kuchinzi chipa taiverenga nhoroondo yenyika Treaty of Versailles, ndopakatanga gungano venyika dzese United Nations ndobva yazvarwa. Saka sekuona kwangu inini chinhu chakanaka kuti pane sangano rinobatanidza nyika dzese kuitira kuti aya anonzi international standards, kuda ihondo, kuda isarudzo, kuda ndezveutano, kuda ndezvemachengeterwo enharaunda environment, gazvinge chizviteedza mitemo inobva kusangano rimwe chete. Chinhu chakanaka, tinofarawo nekuti tine sangano riri munyika rinotarisisa nhoroondo nemafambiro ekugarisana kwakanaka kwenyika.
Tinoonawo dzimwe nyika diki dziri musangano reUnited Nations dzichichemawo kuti hadzisi kunyatsobatsirwa nesangano iri. Zvii zvamungataurawo?
Chokwadi chekuti chekutanga mukoma, kana kune sangano rinobhadharwa mari, membership fees, kana imimi musiri mimi munobhadhara mari yakawanda muchingogara muchingokumbira, ndofunga izvi renyu denge riri diki. Saka tisati tatanga kupopota kuti nyika diki hadzina kumirira, hadzimiririrwe muSecurity Council, mavhoti edu hanyatsomirira zvakanaka, ngatitarise kuti koisusi tiri kubvisa here mari. Saka ndozvireri richinge riri diki. Asi chokwadi ndechekutiwo pane dzimwe nyika dzine wanawo mapepa. Tinoona kuti nyange United Nations ikatora resolution inotarisana negaza province kuIsrael kana kuti Jerusalem, inonyatsotererwa nekuti pane nyika hombe vane maveto powers. Apo ndinoumbirana navo ngapagadziriswe.
Vamunangagwa vari kutarisirwawo kutaura nemusi wechina kuunga ikoku. Zvii zvatingatarisira?
Tokoziva vachatanga vachiti masanctions ngaabviswe. Masanctions eUnited Nations dai anga ari muZimbabwe, aya akarova Ian Smith Morotisha, taidi tisingatauri nezvavo, taidi takatogadzisa nyika kudhara. Saka ndinoziva hangu kuti vanga vachitaura vachataura nezvemasanctions.
Vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya, vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri mugungano reEuropean Union vasangana nhasi nemutungamiri webato guru rinopikisa muBelarus, vaSvetlana Tikhanovskaya, muBrussels, kune muzinda wesangano iri kuti vazeye zvirango zviri kuda kutemerwa vamwe vatungamiri veBelarus vanogona kusanganisira mutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko. VaLukashenko nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu vemunyika iyi vakatanga kuratidzira musi wa9 Nyamavhuvhu, uyo vaLukashenko vakanzi vakunda musarudzo. Imwe kambani huru yemuAmerica yeWalmart inoti ine urongwa hwekuderedza kusvibisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti carbon emission panosvika gore ra2040. Kambani iyi inoti panosvika gore iri inenge yabvisa zvinhu zvose zvingakanganisa mamiriro ekunze kana kuti carbon emissions. Inoti inenge yoshandisa motokari dzinoshandisa magetsi chete, uye kusima miti nekuchengetedza nyaya nyanza nezvimwe. Vanopikisa havari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muIvory Coast vari kukurudzira vanhu kuti varatidzire mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaAlassane Ouattara vazivisa kuti vanoda kukwikwidza kechitatu. Munyika iyi hamuna kugadzikana kubva mwedzi wapera apo mutungamiri wenyika iyi akatyora chidzidzo chake chekuti haizokwikwidze zvakare. vanopikisa vanoti ari kutyora bumbiro remutemo uye vanhu vanodarika 12 vafa vachiratidzira kusvika pari zvino. Dambudziko rechirwere cheropa risina utano hwakanaka riri kuvhiringa upenyu hwevanhu vakawanda vasingazive kuti vane chirwere cheanemia. Mutoro wedu wenhau dzeutano Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Anemia chirwere chisingataurwe nezvacho nguva zhinji, asi chirwere ichi chiri kuvhiringa utano neupenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mumwe wevanhu ane chirwere ichi amai Mercy Jonas Chinganga vanoti vakashamiswa pavakaudzwa kuti chirwere chavo cheanemia chakanga chakomba zvokuti vaifanirwa kuendeswa kuchipatara zvechimbi chimbi semunhu aive asina mari. Amai Chinganga vanoti vakazowana mumwe chiremba asingabhadharise mari yakawanda, uyo akava batsira mushure mekunge aongorora ropa ravo.
Chakaita kuti ndiende kwachiremba ndakanga ndichinzwa kuneta, ndikangotsvaka basa kadikidiki kana kungofamba a short distance, ndainzwa kuneta hana yangu ichirova zvisingaiti. Ndipo ndakaenda ku desert extension, ndasvika mumuchiremba andiona akandiudza kuti madha maoni mafungiro angu nemaonero angu ezvandiri kuita pano hamuna ropa, asi kuti tinyatsoziva kuti hamuna ropa ndoda kukuita inonzi full blood count.
Amai Chinganga vanoti vakaudzwa kuti utano hwavo hwaiva husisina kumira zvakanaka zvokuti vaitofanirwa kupuhwa mubhedha kuchipatara kuti vatutsirwe ropa, asi zvipatara zvehurumende hazvisi kushanda semakare kubudikidza necovid-19. Amai Chinganga vanoti kubva pavakatanga kunwa mishonga yavakanyorerwa nachiremba vave kunzwa zviri nani, asi dambudziko riripo nderekuti zvimwe zvinhu zvavanofanirwa kudya zvinowedzera ropa nekukurumidza zvinodhura. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti chirwere cheanemia icho chinokonzera kushomeka kweropa chinokonzerwa nezvinhu zvakawanda, nokudaro panotofanirwa kuvhenekwa zvakanyanyisa kuti vaone kuti chii chaizvo chiri kuvhiringa ropa muviri wemunhu.
Chirwere cheanemia tinoti kunge ropa remunhu rakadzikira. Ropa rinotarisirwa kunge richigara riri between 12 and 16 ndo normal range yeropa. Rikanga rakuenda below 12 toti munhu ane anemia. Yes, zvinotisiya nevarume nevakadzi. Kuvarume tekutarisirwa rigari rabau 14. Hakusi tikaona kuti neanemia toti hatapedza neyo tada kuchikurapa. Tikawana kuti ropa rako rakadzikira toda kutsvaka kuti chii chirikukonzeresa kuti ropa ridzikire. Icho chikonzereso chekudzikira kweropa ndo chatinoda kurapa.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti munhu ane chirwere ichi kucheneruka kwemaziso, rurimi nemukati memaoko.
Ndinotarisa maoko emunhu anenge achita anemia anenge akachenuruka yatinoti pala. Kukatarisa rurimi zvakare runochenuruka yatinoti central pala, uye maziso futi anoita inonzi conjunctival pala anenge akachenuruka zvakare. Ukaona kuchenuruka maoko, marurimi nemaziso zvotaudza kuti anemia yadi yawanda. Kana yazonyanyisisa makumbo anotanga kuzvimba, ayo amasainzi ekuti munhu akupinda muheart failure. Zvatinokurudzira vanhu vari kumamisha nyange vari kumadhorobha ndechekuti vanhu ngavadye chikafu chinovaka muviri.
Dr. Chiripanyanga vanoti chimwe chinoratidza zvakare kuti munhu ari kupererwa neropa ihana inorova zvakanyanyisa kana wafamba zvinhanho zvishoma, uye nekugara munhu akaneta.
Chekutanga unotanga kungoneta padiki padiki, ukangoti famba ikadistance kadiki waneta kuda kuzorora, kukwira masteps waneta kuda kuzorora. Unokwanisa zvakare kutanga kuti hana yako yakurova, hauna kuvhunduka, hauna kumbomhanya, hauna chaumboita, hana yakurova zvakanyanya tinoti mapalpitations, isaine kuti mwoyo wakuremerwa. Utrya kupamba nesimba, kupamba zviri fast kuti ropa ritendere mumuviri, but unenge wakutoremerwa.
Dr. Chiripanyanga vanoti zvinhu zvinonyanya kusveta ropa mumuviri zvinosanganisira vakadzi vanorasikirwa neropa rakawandisa panguva yavo yokutevera, nezvimwe zvirwere zvinenge HIV AIDS nechirwere cherurindi.
Madzimai vanoteera mwedzi wega wega vachienda kumaperiods avo, izvo zvinoita kuti ropa ripote richipera mumuviri, saka anokwanisa kubleeda mumagums kana mumajoin, especially mumabvumu, zvokonza kuti ropa riite shoma zvakare. HIV inokwanisa kudzikisa kuti munhu aite anemia ropa rake ridzikire. TB inokwanisa kukonzeresa kuti ropa remunhu ridzikire, yatinoti anemia. Unokwanisa kubleeda pasi peskin, pasi peganda, unokwanisa kubleeda magums, unokwanisa kubleeda kana mudumbu chaimo zvisingaoneke. Iwayo ndomamacauses anokonzeresa anemia.
Dr. Mudavano vanoti vanhu vanofanirwa kuvhenekwa ropa ravo kuzvipatara nemakiriniki nguva nenguva vachitwa inonzi full blood count, iyo inovheneka mamiriro eutano hwemunhu muropa iroro. Ongororo yakaitwa nebazi reutano mugore 2017 yakaratidza kuti chirwere ichi chinonyanya kubata vana vadiki nemadzimai akazvitakura anenge asingadye zvakanyanya chikafu chinovaka muviri. Imwe ongororo yakaitwa neWorld Bank muna 2016 inoratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana zvemadzimai akazvitakura aive nechirwere cheanemia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzambiri.
Munhau dzemitambo. Vamwe varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varairidzi vakawanda vanoti gadziriro yemwaka uno haina kumira pakambomiswa mitambo nehurumende, asi kuti yakaenderera mberi vachitevedza mitemo yaive yadzikwa yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti vakaita gadziriro yavo kare, achiwedzera kuti iye nevatambi vake vakangomirira kuratidza veruzhinji zvavakapakata mwaka uno.
Itarisiro yedu sechikwata cheTriangle United Football Club kuti mitambo ikanzi ichienderera mberi titambewo zvakanaka. Tinoshuvira kufadza vatsigiri vedu pamiswa mitambo. Tanga tatogadzirira tatora vatambi vataitarisira kuti vanokwanisa kumiririra chikwata chedu, tikaita mukurumbira. Saka vatambi vavo vazhinji tichinavo.
Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero zuva kana nguva kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe.
Gadziriro dziripo, kunyange zvazvo tiri kuita gadziriro idzi tiri kwakasiyana siyana. Sevanhu vemutambo wenhabvu tikanzi titange hatingatadzi.
Nhabvu munyika yakapedzisira kutambwa muna Mbudzi gore rapera ikazomiswa nehurumende muna Kurume, apo yaifanira kudzoka kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi hurumende nevezifa ava vakabvumirana kuti mitambo idzoke kana zifa ikakwanisa chete kubuda neurongwa hwemitambo hunofadza hurumende yacho uyezve hunodzivirira kupararira kweCOVID-19. Izvi zviri kufadza aimbotambira Dynamos nemaWarriors Stanley Chirambadare, uyo anoti mitambo iyi ichabatsira Zimbabwe kusarudza chikwata chenyika chemakundano eChan ayo achaitwa munandira.
Mbura tinofunira kutadzoka. Mbura tinotamba iri kana tichitamba tinenge tichitamba tichitarisira kuti kana tasvika kumberi uko tinenge tichizotamba nedzimwe nyika dziri kunzoko. Saka dzimwe nyika dzakatanga kutamba kare, isusu takangoti vavava. Petinozosangana nadzo tinodyiwa zvachose.
Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti havasi kumbotarisa zvezororo yakareba yeCOVID-19 yanga iripo, asi kumitambo yavari kutarisira kutanga chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye kunetsana kwave kuitika pazita rekuti MDC Alliance. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku vi.